Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Mwara mangwana, kupa tukita kutu wa rani ya mwini kwa kutumele. Mwasa uko, mingi kutusanga kwa wame kumati mwote nala.
Tino tenda kutima kwanisa kuvanesu, mchirongwa cheducha nasi. Inendini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC, ndichiti, yesu noi zviri mchirongwa cha nasi.
Mwara mangwana, kwa tukita provinsi wa rani yedi yuku matibelele nyo kwa tumengi kutisanya kwa wane kumatimote na wamu nangangwa kutuwa pembele wa fare wa project ayito mkatimu provinsi ya matimote e-devolution.
Gadziriro ye sarudzo munyika iri kuenderera mberi bato rezano PF richita musangano kungai mangwana.
Aiwa kumarondera patiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika mwe neshanduko inounza budiriro munyika mwe neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera
batore triple siri change riri kunandare yerudhaka kumarondera. Sangano revaongorori vesarudzo European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatebeleland north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato retriple C rinoti rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF takarongeka takagadzirira takatononokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatiri kuita masapota edu nevanotitsigira tava kutopembera nekuti isu sezano PF tirikutoona kuti zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing mining kana agriculture zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chekunaka. Zekuti isu tikuta marani ekupembera tichiziva kuti musi wa 23 August mhomho zhinji yeZimbabwe inenge ichivhotera vamunangagwa.
Tiri kunzwa kuti musi wesvondo ibatai kumateveleland uku chakamirawo sei chirongwa ichocho?
Muzuva ramangwana ndopatiri kuita provinsi wa rani yedu yekumateveleland north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumatinoth navamunangagwa kuti vapembere vafarire maproject aiitwa mukati meprovinsi yematinoth e-devolution. Ari kuratidza kuti vapresidenti vamunangagwa havana nzvimbo imwe chete yavari kuvaka. Vari kuti each and every place kana tingati nzvimbo yega yega iri kufanga kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF.
Mamuri kufambawo munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei?
Mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamushai kukukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanirwa kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda. Ndosaka nemuchiona kuti panoita nyaya yekuti kuvaita wetriple C akuwadza wezano PF taitawo wezano PF akuwadza wetriple C asi shoko rakataurwa navamunangagwa nderekuti ivo mutungamiri wezimbabwe yose ivo vari kukurudzira kuti ngapave norunyararo. Saka tinokurudzira vana veruzimbabwe kuti ngatirambei tine runyararo nekuti ano maelection takamatarisa tichimira pachokwadi hakuna mhirizhonga.
Vakafa nobata chigaro chemukuru weze kufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai muroiwa Marapira vange vari parunare kuHarare. Tanzwao kune mukuru weze kurongwa kwemisangano kubato reCCC vaAmos Chibaya.
Ndizori kumaro ndera kwati kuronga Star Rally chavungana muri yose yemachonelendi East tirikuita mangwana kuDaka Stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumarondera kwamuri kuronga kuita musangano.
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera maturi kugadzirira kuti vachazenga vapurezidenti wenyika Zimbabwe kutanga musi wa 24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash East nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yeZimbabwe kutanga musi wa 24 August apo pavanova president wenyika.
Mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here?
Mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kuDaka Stadium mangwana muno mumarondera. Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Ivan ndechekuti mhuri yese yemash East ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapurezidenti venyika yeZimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 August.
Tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku.
Munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro uri kuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse. ZANU haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarikwa chitsatsarika zvemhirizhonga ndo zvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebhulumango bhulumango approach vanongoti haiwa kana ari magende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita asi kana kwava kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tirikurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoitwa nezanu kuvakatipfeka madzenda avo mungopfeka asi musi wekuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 August.
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera neStudio 7. Sangano rewaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi amai Beat Martin Ruzowish vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
And we are following all aspects of that process.
Tukuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinjika nyaya idzi tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwo vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofunga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimoswa nyaya dzesarudzo makaona mi mazuva mashoma pera enyaya dzemaMP eCCC gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo. Zvakarewo kune nyaya dzakawandawanda dzazara kumakotsi kwedu uko maererano nemakandidhetes amwe ari kupinda ari maviri maviri. Saka iyoyo inyaya inonyanya kushungurudza, inyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti sara mazuva mashomana kuti tipagadzirwe ballot papers. Saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka.
Vasadziwa vatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika dambudziko ndere kuti magwara vanobudisa mumashure mesarudzo mazuva ana zvanonyanya kubatsira nyika.
Ma reports anobudiswa nema observer missions aya hanyanyi kuzo vane zvanochinja zvakanyanya nekuti tane nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinganzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki. Kana muchiri kurangarira European Union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo ra2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa asi zvizhinji zvacho ratingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichizadzwa.
Vaongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava nevaongorori 150. Nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vasvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo nemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona amai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing, manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana muno muAmerica. Kambani iyi inonzi House of Stone.
House of Stone Creations tinogadzira magifts ari African inspired. Since coming here ndaita gamagisi ekupa shamwari ekupa hama mabirthday gifts nechichi asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva. Saka I started making all my own gifts. Ndinofarira maearing, so I started making my earring. Mukadzi, I designed this myself. Mukadzi akatsunga dhuku.
Makafunga sei kuti mutange bhizimusi iri semudzimai imomo muAmerica? Zvaisina kuoma here?
Zvinga zvakaoma asi kuti ndagara ndiri munhu anofara ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira gadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu twakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira dzimwe nguva ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopa shamwari uye ndine shamwari yangu late pamabirthday kana kuti pamaparty ndomugadzira zvinhu akati kuwadi watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka ndomatangira ndakaita kati regai ndigadzire ndopandakatanga kudhizaina zvakati wandei wandei
pari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zviine mutupo kunozvifambisa sei
chimwe chendakaona sesu maafricans tinoidentify stereki nemitupo yedu kunyanya varume isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinhu chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi kuti ukaona chinhu chinoti iwe chinotaura zita rako chinotaura mutupo wako you identify and you feel closer to home saka zvakatanga pandakagadzirira murume wangu anoiranisha saka inge ari birthday rake ndobva ndati ndinomuitirei something chiri different pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro isapindi chaanokwanisa kukanganwa saka ndakamugadzira wallet ndobva ndanyatsodetemba nemutupo ndikanyora zita rake nemutupo wake ndikati maita mhizha maita shava ndichienda ndichienda ndomatangira ndakaita kugadzira inoita pamametiro dzakasiyana tinogona kuita papuranga nogona kuita pamawaleti nogona kuita paledza zvakangosiyana siyana saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembero aanoda kuti adetembe toisa ipapa patoto personalize as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita
vakatambira sei baba pamakavapa gift
vakafara zvekuti nhasi unowangu ari kutaurira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura wallet yangu kudai wanike wallet yakanyorwa zita rangu yakadetembwa mutupo anzi ndobva ndatosika nayanga iri $5 ndakutopa iri 100 kana 200 anzi uku ndokunonzi kufisha kwavandiitira uku saka vakaifarira zvekuti ende nasongo ari kutotaurwa vamwe kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonera
tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvokuzvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba sei
aya makavha ekuisa pamabhaibheri saka chandakafunga ndakafunga kuti futi pamabirthday vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi handiiti yekuprinta ndinoita yekuengrave so zvandinoita ndinotora bible vhesi yako kana zita rako tonyora zita rako saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza nakristu anondisimbisa ivhesi iri muna vafiripi 4:13 saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresence for your fellow african colleagues whether ndewekunigeria wekuzimbabwe wekupi tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni or whatever even a drawing or even a picture yaunoda iweyo yaunofarira you can also do that
tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu
ehe chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufos
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu chamunogaropiwa svondo rega rega najonga kandemiri westudio 7 nhasi muchachipiwa neni tiine hurukuro namuzvare Marian Muchatikwa avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare ngatinzwei vachitsanangura
ngemuchati kutaura nezvacho ichi ini ndiri kupinda pakuti ini ndomararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde
imi basa iri rekutengesa bonde makaritanga riini
basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000
saka veukama vakatambiranawo nazvo sei pamakazvitanga
veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri asi inini ndakaramba ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo asi vakazoguma vakundida.
Ngatitariseiwo kuti imi chakakusundai kuti mutini ndo basa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya, iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
Matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushikashika uri kutsvagawo mari pane munhu anokutora kuenda newe wonorara newe obva kuti handisi kukubhadhara wakazvioda kupi. Chechipiri, vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira, akakuwana uri ipapo anoti wasungu oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde. Zvakawanda zvatinosangana nazvo kumukubatwa chibharo hatisati tauri, because handigone kutonomhangara kuti ndabatwa chibharo. Inge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei, nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama.
Ko pamutemo apa pamire sei? Tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi, vamwe vachiti zvinosungisa. Zvakamira sei?
Ivo zvinotazoita ukama nemapurisa. Kareko taisungwa taiendeswa tichinzi loita rini tichinzi chichi, asi iko zvino takazogadzira ukama hwatakagadzira nemapurisa. Vakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii. Aiwa, iko zvino vanokwanisa kundivhurira dhoketi, asi kareko taitonzi bvai para pamahure chichichi. Asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo takwanisa kuvhura madhoketi vanhu vakukwanisa kusungwa.
Saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko? Zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uku?
Bonde zvaro rine mapuraivhesi, ndochokwadi. Iye zvino nekuti hatina, nyika yedu yakaoma, kuna ane mari tiri kutiwo short time $5. Ukawanawo naiti ye15 unenge wapinda. $10 iwayo ndo manaiti nema15, ukazowanawo mhene chaiwo nenguva usongotiwo imhene ndiye angatoburitsa 20. Asi mapuraisi ivo ndiwayo short time 5, pamwe 5 yacho haibude $3, $2.
Saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonzi vaenda kushifti vanodzoka?
Zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa tichitopiwawo mari tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba tinotozvida. Asi kuti hatitozivi kuti ndofunga inini ndinogara nchimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa, because haumbomuwane munhu anoti ndakuda kugara nemwe mumba. Vanhu vanenge vachingotiwo short time imari ungotiwo 5 motoenda zve5, anenge atiwo 90 imari ndotiwo 10-15 tongoitawo zve15.
Nditarisewo kuti kunze uko kune zvirwere zvepabonde zvakawanda, imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri?
Nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingati isiti kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei. Kwete, hatisi kunzvengana nazvo. Bonde tichida kutoti riitwe rakadzivirira nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara, asi unotobvarurirwa kondomu iroro.
Ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano ava?
Mubvunzo wenyu ndaufarira. Kune organization iriko inonzi Sesha. Sesha ikliniki inozotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo, dambudziko rekunge ndakurwara neSTI, dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive. Ivavo ndimama, ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kuSesha. Aiwa, vakatirena vanhu vavo. Aiwa, zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka. Ukaendako kuSesha uchichema, vanotaura newe vokubatsira, vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai. Izvezvi uri kurwara, rega tikurape, asi uchibva pano chibatsirika wakadai.
Kone chimanje manje chizvino zvino chaveko ichi, tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume, madzimai anotsvagawo mamwe madzimai. Munombosanganawo navo here mubasa renyu iri?
Vechirume vanotengesera vamwe varume, tiri kungoita kunzwa kuti variko, but havauye pamushikashika wedu watinomira isusu, havauye. Asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi, asi munongozvitiwo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuti vanhu izvozvo hatingateereri. Toda kuti ibva pano.
Aiwa, tataura nyaya dzakawanda vanzvadzi.
Kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work. Chinorema chimuti ichi, chinorema. Musatiyemure zvenyu. Matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo.
aiwa vateereri mange makateerera kuna Muzare Marian Muchatikwa, avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare nestudio 7 vari kuHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Tandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Kwata ichi nasi, charwa foot 852 ne Fiji Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau zirikuitika munezve mitambo. Musorwe nau pa mitambo iyi urichiti chikwata chenabvu ye madzimai cheZimbabwe chave pedyo nekubudamu makundano e2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipenyaya yacho zvizere.
Chekwata ichi nhasi charwa foot 852 ne Fiji Cape Town Convention Center. Zuva rimwe chete chichangobva kurowa 86-37 ne Australia. Zimbabwe ndiyo yega isina kana point mugungano iri, zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 ne Australia mune mumwe mutambo we Group A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana point. Zimbabwe inofanira kurova Tonga mangwana, yovimbawo kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti ma James arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge padishati kuma James wedu ava nokuti izvozvi ise must win game rari kutamba neTonga rokupedzisira nasi tarohwa neFiji. Izo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints. Saka panamba 3 tokona kutadza kuti kukwana. Saka tofanira kuti utohwina neTonga tonamatawo kuti Fiji icharwa neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazvambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League iyi nhasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neChesham iyo iri kurwira kuramba iri Premiership. Chicken Inn 2 Wange 1, Manika Diamonds 3 Blue Chiefs 1, ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael. Totarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo nekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwayaitwa zvakare nhasi. Tabve tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah achikupai nau nerurimirwe isu ndevele.